Chidzidzo 44. Temberi ya Jehovha. Solomon paakava mambo wa Israeri, Jehovha akamubvunza kuti, "Chisha unoda kuti ndikupe?" Solomon akati, "Ndichiri mudiki uye handina zvakawanda zvandinoziva. Ndapota ndipei uchenjeri hwokuti ndigone kutungamirira vanhu venyu." Jehovha akati, "Nokuti wakumbira kuti uve akachenjera, saka ndichaita kuti uve munhu akachenjera kupfuura vanhu vese panyika. Ndichaitawo kuti uve nepfuma yakawanda. Uye kana ukanditeerera, uchararama makore akawanda." Solomoni akabva atanga kuvaka temberi. Akashandisa zvinhu zvakanakisisa zvinoti goridhe, sirivha, mapuranga uye matombo. Varume nevakadzi vaisvika zvuru vaiva neunyanzvi vakashanda pakuvaka temberi. Papera makore 7, temberi yakanga yapera uye yava kufanira kutsaurirwa kuna Jehovha. Yaiva neatari uye paatari yacho pakanga paine zvibayiro. Solomoni akapfugama pamberi peatari akanyengetera achiti, "Haiwa Jehovha, temberi ino haina kukura kana kunaka zvakakwana kuti ienderane nemi. Asi tapota, gamuchirai kunamata kwedu, uye tereraiwo minyengetero yedu." Jehovha akaona sei temberi uye munyengetero waSoromoni. Soromoni paakapedza kunyengetera, moto wakabva waburuka kubva kudenga ukapisa zvibayiro zvaiva paatari. Izvozvo zvakaratidza kuti Jehovha akafarira temberi. VaIsraeri pavakaona izvi, vakafara chaizvo. Mambo Solomon aizivikanwa semunhu akachenjera munyika yese yeIsraeri, uye kune dzimwe nzvimbo dzaiva kure chaizvo. Vanhu vaiuya kuna Solomon kuti avabatsire pamatambudziko avo. Kunyange mambokadzi wokuShebha akauya kuzomuedza nokumubvunza mibvunzo yakaoma. Paakanzwa mhinduro dzake, akati, "Pandakanzwa zvaitaurwa nevanhu nezvenyu handina kuzvibvuma, asi iyezvino ndazoona kuti makatochenjera kupfuura zvavaitaura. Mwari wenyu Jehovha akakukomborerai." Upenyu hwevaIsraeri hwakanga hwakanaka, uye vanhu vacho vaifara. Asi zvinhu zvakanga zvava kuda kuchinja. Mibvunzo. Nei Jehovha akapa Soromoni uchenjeri hwaipfuura hwevamwe vese? Jehovha akaratidza sei kuti akafarira temberi? Magwaro ekuverenga. 1 Madzimambo 2 verse 12, 3 verse 4 kusvika ku 28, 4 verse 29 kusvika ku 5 verse 18, 6 verse 37 ne 38, 7 verse 15 kusvika ku 8 verse 66, 10 verse 1 kusvika ku 13, 2 Makoronike 7 verse 1 uye 9 verse 22. Rugwaro runokosha. Mateo 12 verse 42. "Tarirai mumwe munhu anopfuura Soromoni ari pano.